A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America this Monday, December the 23rd, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are talking about Christmas, which comes at a backdrop of deepening economic crisis and widespread hunger in the country.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And also live streaming, so you can join in the conversation right now. Please visit our Facebook platforms at VOA Ndebele and VOA Shona. We will be live also on our websites, which are www.voashona.com. For Ndebele, www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com for English.
Zimbabweans are bracing for one of their worst Christmas holidays on Wednesday due to the deepening economic crisis and widespread hunger affecting 7.7 million people. The country is also facing fuel and electricity shortages.
Many people in urban areas and outside the country say they are unable to travel to their rural homes to meet family and friends due to the economic situation. Tonight we want to hear from you. How are you coping? What are you celebrating this Christmas? How are you going to the rural areas? If you're in the diaspora, are you sending food home? Please join in the conversation right now.
Yebo, lichona njani Zimbabwe omuhle ikudibana lamhlanje kunge Monday ngomvulo mhlaka 23 kumpalakazi. Sesalelwe nje lusuku olulodwa ukubana singene kukhefu lekhisimusi ngolwesithathu phela mhlaka 25. Yilo ke udaba esikhuluma ngalo lamhlanje. Sifuna ukuzwa ke kini ukubana njengoba ikhisimusi isiza ilizwe liphakathi kobunzima kangaka, kuhle izinto ziyadula, ukudla akubambeki, kanti kulendlala njalo elizweni, amanzi ayasilela kobulawayo, idizili lepetulo kuyasilela elizweni, kanti lamagesi lawo kasatholakali. Asechona engekho okwesinye isikhathi ahamba okwamalanga. Ngakho sifuna ukuzwa kini bathandekayo ukubana lidlala njani ikhisimusi yalonyaka. Liyilungiselele na abakudiaspora kubo South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, Mozambique, DRC, America, Britain, Australia. Libuyelile yini emakhaya layahlangana lemiteni kumbe njengathi njengoba nesikhona pha ku studio lehlulekile lani. Sifuna ukuzwa ke ukubana lidlala njani phakathi kobunzima bonke obungaka, ngoba bakhona abanye sike sakhuluma labo bathi hayi bona kabasoze benelise ukusuka emadolobheni lonyaka baye emakhaya. Abanye ngabathi base South Africa bathi hayi ayisikho ukuthi sesadliwa zindunduma, umumo osekhaya yiwo ongavumiyo. Ngokunjalo abanye bathi hayi bathumezela amachangana bhegi, amarayisi, ompuphu lani lani ukuthi abantwana bakhona ukuba le khisimusi enhle. Asixoxele bakithi sizwe ukuthi ilispenda njani ikhisimusi uhlelo ngolwenu mafu.
Aiwa, kuneo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro. Nasi pano tichange tiri kutarisa isu kuti kisimusi yegore rino makairongera chii. Tinoona vazhinji vari kuchema chema vachiti aiwa zvinhu zvaoma pari zvino, mafuta ekufambisa ari kuti dhurei uyezve haasi kuwanikwa. Mari yemabhazi ekukwira kuti vanhu vaende kumusha, vamwe vari kuchema chema vachiti pavari kusvika kuzviteshi vari kubva vasikoona mabhazi akwidza mutengo, michovha zvakare iri kukwidzawo mitengo. Chikafu muzvitoro chiri kudhura zvakare. Vari kunze kwenyika kudiaspora sesu sontunga Gorera pfura nguva iyo inoenda andiri kumba asi gore rino ndazvitadza ndifunga saka ndozvati kutadzisa kuti vari diaspora muri kuenda here kumba kunoona amanesha mwari kune avo vari kunyika dziri pedo neZimbabwe tinoziya kunana South Africa ndoino nguva inouya ana mujivha vanonzi mujivha zve
vanzi injivha
ana injivha
kana kuti mijibha
kana kuti mijibha vari kuenda here gore rino uyezve kunana Botswana nekumwe kunana Namibia nekumwe muri kuenda here kumusha panguva ino yeChristmas saka ndozvatiri kukurukura iye nhasi tombotora mukana wekuti tinzwe hurukuro nevamwe vanga vari kutaurawo vamboenda kumabhazi vachida kunoona kuti zvakamira sei tinzwe kuti vanga vari kuti chii saka tichanzwa nevamwe vari kuchema chema nekukwira kuri kuita mitengo yekukwira mabhazi tichinzwa zvakare nagurukota vanoona nezvenyaya iyoyi yeenergy yezvemafuta vafortune chasi vari papo pahurukuro tichanga tine mazwi akasiyana siyana regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii panguva iyoyi yezororo rechrismas
Mabhazi adhura. Chero ukada kufamba adhura. Kadistance kadikidike kari kudhabhura katatu apa unenge une vana kuti uende kunodhirawo holiday kokonda chikafu. Hakusi kufambika.
Dhiziri rachona tikuruwana kublack market. Apa kuti tiritenge tikushandisa ma US dollars saka totokwidza mutengo kuitira kuti kana takunotenga dhiziri tofanira kutanga tatenga ma US dollars nekuti sisa tingamire kushanda nekuti holiday. Vanhu varoda kufamba nesiwo toda kutoraramisawo mhuri. Hapana zvatingazviita.
Tiri pahighway tikuona kuti mabhazi ekambani yeZupco chaiwo chaiwo ari kunzi akaiswa mashoma kuti atakura vanhu sezvo vamwe vari kuvamanyira vachiti anenge ari nani asi mashoma zvikuru tikuona kuti paainge achikwirirwa chaipo chaipo kana richinge rawanikwa bhazi rakadaro vanhu vanorwisana kuti vange vachikwira mubhazi imomo nekuti inenge rakava achikwira pahighway saka kana tichikukurudzira kuti hurumende dai yakwanisa kusiwo mabhazi akati wandei Vanhu vakawanda vari kutadza kufamba nzendo dzavanoda kuenda kunoona hamanisha mwari nekuda kwekudhura kwaita mutengo wemafuta edzimotikari uyezve nekudhura kwaita mari yekukwirisa mabhazi nemakombi izvi zvaomera veruzhinji nekuti mari chaiyo inobatika havana vamwe vari kuchema nekuti havana kuwedzerwa mari dzavanotambira asi zvinhu zviri kungokwira nguva nenguva takatarisa nyaya dzekufamba kuri kuita vanhu munyika yezimbabwe tanga tirimuwo muhighway vanhu havasi kufamba semakore ese vanhu vari kutumira mari kuhamanisha mwari dziri kumusha vari kuti havachakwanise kuenda kumusha nekuti mabhazi adhura isu sesangano repassenger association muzimbabwe hatiri kufara kuti nyaya yedomestic tourism ichange yakuderera zvakanyanyisisa iri kutoderera nekuti vanhu havachakwanisi kufamba tinoona nzvimbo vanhu vemunyika yezimbabwe
dambudziko remafuta rinopera kana takuwanawo foreign currency yakawanda ikonomi yedu ichishanda tichitengesa zvinhu kunze tichiwana foreign currency ndo zvatiri kushanda zuva nezuva kuti tisvike palevhu iyoyo
apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna gurukota rezvemafuta kana kuti rezveenergy vafortune chasi ndovapedzisira kutaura vachitaura ivo mamiriro akaita nyaya yepetrol nedizeri asi tichamboenda zvakare tichikuratidzaiwo zviri kuitika kunzvimbo dzakadai seBulawayo panyaya iyoyi yekushayikwa kwezvekufambisa kana kuti kudhura kwemabhazi nemichovha ntunga
yebo kunjalo mavhisile silamavhidhiyo lapa eswatete edolobheni lako Bulawayo eRenkini asizweni abalaleleyo sibukele nababukeleyo
mina vangezvito renkini vengisiya gadi zvinezvizama kugadi kuti ndiyekusimise khaya kodwa sengehlekile ngokufika kwamabhasi enkani
$250
abe ngo-70 kumbe
80
baba ubebe lapha ibhizinesi njani khathesi njengoba kuyisikhathi sokulima ngiyabona lula lamakhuba lamajeko zemphilo nanani.
Hayi,
yahamba in business.
Business yahamba mama kodwa ngiyabona izulu kalini. Ngabe izulu liyana ukuthi ngabe ngihamba kakhulu. Kodwa hayi iyancengiseka kakubana ndlobita. Intengo thina sintshanga njengaba mabhasi thina zivele sithengisa ngento intengo yonaleyo sivele sithengisa ngayo ngoba iprize yethu imele ifanane leyo ezitolo abantu ungabathatha kakhulu babalela bakuthiwe.
Ye, labo-ke bebekhuluma lentatheli izindaba yethu uBathabile Masuku. Linsizwe esanda khuluma lapha iserenkini ithengisa amahanisi. Nxaliwazi abalamadonki liyawazi amahanisi. Sithengisa amahanisi lezi tropo. Ngakho ibikhala ngokuthi aba amabhasi yebo bakhwezile intengo zokuya emakhaya kodwa hayi. Uthi bona intengo yamahanisi lesitirobho lokho ilokhe injalo kabakhwezanga.
Aiwathi nemuteereri wedu wekutanga nhasi inguva yenyu vateereri tichingotaura nemi muchitudza kuti zviri kufamba sei kwamuri ikoko. Tichitonzwa kuti tina mukoma Wilfred Chipere vari panhare. Hallo mukoma Wilfred.
Hallo Sisimavela Simurite.
Aiwanti rewadi tichitaura nemi muri kupi mukoma?
Ndiri muno Harare muZimbabwe.
Ehe, tipirewo kuti kwakamira sei, makaronga zvipi paholiday Christmas?
Mwana wangu chekuronga chacho ndiyo pasina. Takatongogara mudzimba, buchikafu chaasi kutengeka. Zvekuti tingati tingaronge zvataiita makore apfuura. Tichipendera tichiita sei, pari zvinezvi hazvina kutindira mushi. Ende pokuti ufambe uchienda kwacho. Hauna kwambochienda nekuti maservicesheni edu anopiwa mafuta emota haatorina kana chinhu, akatooma kuoma chaiko. Saka kuti ndifambe ndichienda hakuna kwakuenda, kwautongogara notarisana nevana mudzimba.
Vari kuti pamaservice station apa
hakuna fuel, vakungotaura kuti petroli mafuta hatina ende hatinoziva kuti ashaya riini, ndo ndindi vanopiwa. Saka haukwanisi kuronga zvinhu zvekuti mangwana ndichaita sei, nokuti ivo vacho vanotengesa mafuta acho havatozivi kuti mafuta achauya rei.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Dai taiwana nguva yekutaura nehurumende ndopataivaudza chokwadi kuti ano zvenyu zvamuri kuita zvekutungana kwembudzi muchisuya muchienda kufamuko muchinopfuya muchinokanda chikafu chokupfuya fishi muvinyika ichitambura kudai izvozvo, dai zvachipera ngavataure nevanokwanisa kunge vakomana vechidiki vanokwanisa kunge vachigona kugadzirisa nyika iyi. Tine tikuona kuti pakaungana ipo papo vega vari kuita dambe, nokuti hapana zvibuzhinji zvokubuda zvatikuona zvekuronga zviripo ipapo. Kuti nyika iendere mberi chaiyo chaiyoka, ndofunge yakuda mukomana wechidiki anonzi vachamisa.
Aiwa, mashoko akanaka. Kana muda kumhoresa hama neshamwari, tida kutora mumwe muteereri.
Ndoda kumhoresa hama neshamwari shuwa dzokachipiere dzokazimba muno muHarare, muHatfield Masisa Park. Shuwa dzokuti aiwa, chingotambura henyu murimo munyika, hatina zvatirikusunga tichiita, hatingachingoshingai nyika ndeyedu, hatingatize nyika tichisiya nyika.
Aiwa, tinotenda, muve nezuva rakanaka.
Thank you.
Thank you.
Silo mlaleli ecingweni uRichard Moyo. Kunjani mfundisi? Halo Moyo. Nomzana Moyo kunjani?
Halo va Moyo.
Nare
dzava mino rikaitsvirenge zvavanga vanyora hanzi Studio 7 makadiko. Hazvina kumira mushe kuno Christmas Eve, vanhu vazhinji havana chinhu, mari hakuna, asi mumashopu zvinhu zvirimo, asi pana kula varipo.
Yebo kunjalo Mavelasi. Silo Muzi Dube umtembo stemba ecingweni, kunjani Dube?
Siyaphila njalo Studio 7.
Hayi siyaphila. Sikuxhuma ngaphi kwendawo?
South Africa.
Ngaphi kwakhona?
Ite Majesty River Park to the Nerantek.
Wenza nemzansi abanye besekhaya.
Ekhaya kuhlaleki isimo sekhaya sithothile ekhaya manje sikunzima. Ngikuza mona amatoho akhona lapho abantwana bafunde ngoba lezi kuthi zakhona zingathintekani.
Awudliwa ngazindunduma nje Duve ngomnyaka odlileyo kwahamba ekhaya.
Ngiyakuthatha August.
Ah, okay, hayi kungcono awukageuki.
Hayi, hayi, ugeukeki nje.
Yebo, ngithi. Uthumezile kodwa.
Ngithumezile lesikuru sithi lama uniform akhona, hayi ndoze khazi isimo, ngithi lama uniform akhona. Umntwana okugrade zero kuthi uniform kumele ayithenge esikole, into zakhona nje azizwa kwamabili.
Yebo, kithi. Kungaphi khonapho ekhaya ku?
Ekhaya kusekhiri kodwa umkhono khona omncane ofunda eMpumelelo, omunye ufunda eNkulumane zapha eBulawayo.
Okay, iyabi biza malini so uniform kagrade zero?
Uniform kagrade zero kuthi uyithenge esikoleni uthiwa ibiza 300 rand, igrubhu lekuzeleni. And lento zakhona bekuyilisti yakhona, mahleka wethu ukuthi yilisti leyo abantu bezikolo ba-agriza ngendlela. Sekunelisti ngathi ngifike eshophu ngibanikeza bathi kanti umuntu lo ufunda kuphikithi ugrade zero bathi isikolo sinjani leso.
Yebo,
nje esijwayelekileyo ukuthi imazi yakhona hayi bakithi kunzima.
Hhayi kulobo nzima kodwa eMzansi kuyaphileka khona.
Khona asingeke sithi sikungconywana kule simo sangakithi ngoba ngakithi khona kunzima ngoba manje imali ayikho akulanto eqondileyo kithi. Akulanto eqondileyo komile kusemakhaya kusemadorobheni kuyafana kuhlela ukuthi abantu bangabalekela ngathi. Kuqala ukuthi makunzima emadorobheni abantu bethi beye emakhaya kuyelinye. Manje yithi lalikho.
Hayi inkinga-ke khonapho. Ungathanda ukubingelela izihlobo labangane Dube?
Hayi ngiyabingelela nje bonke khona lekhezi eThuthwane nabakhona le bonke imazi bakho bonke ezijikelele nje ekhaya. Asibekezeleleni sibone ukuthi kwenzakalani ngoba ubunzima bukhona.
Hayi siyabonga Dube, ube lekhisimo senhle kakhulu njalo ungene kuhle eminyakeni omutsha.
Hayi ngiyabonga lami uSithibe nalingene kuhle.
Siyabonga ngumnumzana Mosi Dube useSouth Africa uthi akenelisanga ukuya ekhaya kodwa uthi hayi amathangana bheki ale mfuno zabantwana wathumezile. Anzitinemwemterere mafi.
Hayi what a gate indeed namkhoma Charles Satuku makadiko mkhoma Charles.
Hello makadiko ati.
Hayi what it kubona nemi muri kupi?
Ndi kunyanga.
Ehe taurite ndikokwa kadiko unyanga uko kumakomo uyo.
Unyanga kuri nani atete asine fiyo yanetsa.
Zviri kufamba sei ikoko hanzvadzi.
Muma service station umo. Fiyo irikutengeswa nemabhondi iye zvaitengeswa nemaUS. Asi kuti itenge nemabhondi munoiswa mulaini rekuti munhu anoswera ogorara ari mulaini hapana chiri kumbofamba ende hauitengi fiyo iyoyo. Unozoiona usingajaida.
Saka kana iri kutengwa nemabhondi iri kuita mari.
Iyo kana iri kutengwa nemabhondi mamwe ma18-19 kana kutopfuura mapuraizi akatoiswa negavhumendi anopfuura mapuraizi acho iwawo.
Kana muchitenga neUS anenge ari pamari?
US wari kuita $20 per liter.
Saka imima taura henyu.
Mose ya diatuwe pa government, like, mwezi government ina tala katina kudolaraiza, but hiyo siyo yacho yu wajisi ya chitengi kwa nima USC, ma service stations, nyo tota rodi mbe yao, chino zi vio kuti ma service stations mbe yao, but wano tengi kwa nima US dollar. Awano tata kutinyika yina chanchi ma US, but hiyo wano itambira zakari kusiyo. Kita kwa mwondi kuti kuchanyira, urushinji wa Zimbabwe yana kuchanyira, masi vose vande, awaru kupatu pina kutuma bondi, tufinga tengi yana chini.
Saka zvamira zvakadaro pane mazwi here amukade kutaura kuhurumende tombo kuti vakateerera panyaya iye zvamuri kusangana nazvo ikoko kuinyanga.
Vakomana sesu sevechidiki sesu timapasenja tinofamba ka tinongoti kuhurumende vakomana tinyareo tizwireo tsitsi yedu takakutadzireiko tiwanireo muta generation yedu mauraya hapana chekumbofamba munyika shuwa. Bhazi chero chero kubva kuHarare yatekeka $120 kukwira nekugara musiti. Lagi kiyoche ya kutangira pa $50 kasaga kasina kana kangori ya sugar to Saudi chichi hapana kana chikumbo pamba hoti waro tiyara mwose ya wanoeguru mendao.
Aiwa munu kwa nisa kumoresa amane shamari zenyu pa holiday niwe kisimusi saka mchapeza Christmas mchite imaji.
Christmas yangu pesa Victoria akutongo gara kumusha motongo ushika umbuzi motongo gocha diwa zaidi kwa mafuta mane pasi
akumana mafuta hapana
zaka omate kendongo umoresha wa zakari ama zangu wana mai wangu wana baba wangu wariko kumpa uko ayo wanjino watu wawe ni Christmas ya kana katijabudi lewa ayo wanjia shika wane kumpa uko ucha yuko
ayo watu notenda cha iso anjwazi uyeze tunomboda kunzwao kupa kuni nzimbo zakada isa wana inyanga uko kukunana Trotbeck ni kumu uko wanu wachiri kuenda ere kuduze ni kunyanga iku
pepe Trotbeck mkana mkawa buza jewe jewe hakuna kunaendo unaenda kuna zorora uchi zorora chini uzorora kawunge wa ine jewa ita chini ya taire chino zorora
Aiwa mashuko makuku tu anjazi. Muwe nezu wa rakanaka.
Aiwa tumetenda maita basi.
Bye bye. Antuku mkoti tinemwe mtereri. Halo mkoma Paddington.
Makadiri mtete.
Aiwa atiri wadi. Tukisora ne mimuru kupi mkoma.
Oo tirikuno kupote Elizabeth isu.
Ku South Africa.
Munyika South Africa wangu tete.
Taurai tinswe kwakamira sei koko muri kuronga zvipiko pazoro rore Christmas iri kuye.
Okengetedza zvichidzika tichabude bude kuenda kunze kuno kuti kunyika ine nyika inotyisa zvikuru ine nyika inokondwa nekurayiwa kuvanhu izvo zvitanditori vamwe vanhu vatanga tichibonoshanyira kuzvipatara vatanditiona maZimbabwe dzakatowanda muzvipatara vakatobayiwa nemapanga tete.
Kupi koko?
Kudoranginza huko pane hospital pedigo nesparokation watinogara inonzi Doranginza vakatobayiwa vakomana vanotokwana kuti vashanu chaivo
rini anzvadzi
vakabayiwa kutanga kwesvondo rinorineri kutanga pa last week pavhara vanhu musi wa 15 kuno kwanovhara musi wa 15 ndopavanovhara makambani mahombe ese vachipiwa dzimari dzavo kutanga pasvondo riro pa last week iwo ndopataka tanga kutonzwa kuti kwadai kwabayiwa munhu kwadai kwabayiwa munhu saka vakarara vari mumudoranginza
vanenge vachinzi vaita se
vanenge vachiti vakomana nekuZimbabwe vanonyanya kufarisa vakanga vafarisa zvikuru kudai vanodhakwa vosangana nemakadzi vekuno kana vadaro zvinomanje vanobva vati varume vacho vanobva vaoti saka mboda kuti torera vakadzi vedu kwoita sekuti vanenge vachiti vanenge vachizviti isusu tine mari vachizviti izvozvo saka mboda kuti torera vakadzi vedu ndopano chaka kurwisana ikoko vari vese vakabayirwa vakabayirwa nyaya idzodzi dzevakadzi
Saka mashoko api amunga api iwo vechidiki panyaya yekuti kana vabata mari dzavo angave mabonus kana zvimwewo vanofanira kuita sei nyanya vari kugara munzvimbo dzakadai sei dzamuri kutaura kuSouth Africa
ini chandinongokurudzira chete ndechekuti vanhu nga munhu chengetedza mhuri yako urangarire kumusha tarirai mone kuZimbabwe mamirira kwakaita mari iyoyo kwanzive kuti uri munhu anofara zvakanyanyisa uchinoenda kune nzvimbo dzekumafaro dzamunonosangana nevarudza makasiyana siyana amusingagoni kuzowirirana pakutaura kana pakunzwanana gara uri mumba mako nemhuri yako utenga chikafu chaungochifara uri nemhuri yako fara uri pamba pako sabude bude kuenda kunzvimbo dzekuungana kana waenda enda hako asi uri munhu anenge aine hunhu anenge achiziva zvaari kuita
imi muri kuenda iri kumusha
kwete tete inyanda kuzokunda kuenda kumusha asi zvizhinji ndakatumira zvangu kutaura kuti mhuri dziriko dzirarame mai vangu vangu vari kuno kuti akatumira zvinhu zvose kuti zviite zvakanaka
aiwa achimhoresa yenyu hama neshamwari takatarisira zororo rekrismus
ndinoda kumhoresa tete vangu vanonzi mai mapranga vari kunyika yezimbabwe vari pawarren park one tete munhu anga achimbobatikana nekurwara uye munhu akabva kushaikirwa nemuzikuru wake ndaida ngovaparisa nemukwasha wangu yekuti mwari vanochengeta chai kuti murambe muchingonamata nekuramba muri padyo namwari kumhoresawo amai vangu vandibereka amai Gombera vari panyika yechitungidza kuunity all chiti amai makadi zvenyu muve nezorora rinofadza vese nevanin'ina vangu nemhuri dzose dziri pazimbabwe ndichiti komborerwai
aiwa tinotenda muve nekrisimusi yakanaka musanete kuteerera studio 7
aiwa tinotenda tete mhorese muve nemukrisimusi nezororo rinofadza kwamuri ikoko mese
babai ntunga
inyaya dzekukecha guys
ndozvandabvunza kakuti kochii chiri kumboitika nokuvataura kuti vakomana vechidiki 5 vese vakapuwa mari dzavo after musi wa 15 December vari kuti saka kana vachinge vazokwanisa kuenda kwavanoenda kunzvimbo kunofara vakasangana nemamwe madzi votadza mukuti wirirana imomo ndo muri kunetsa vari kubva vabaiwa nemapanga
zvakaoma vedwe sikange lekasini leFacebook singakai kusikhumbuzo mlaleli wethu secingweni Silo Tanisa Blessing Dube uti yena mina angene lisanga uya ekhaya kodwa zona ngizizamile shame ziyajabula lapho esikhona ngiyabonga mbona uDube lapha ukhuluma ngengane zakhe Nkomo Foster uti yena mina ngiphumelelanga ngesigaba somsebenzi rejoice maphosa Uthi wena kikikikili njani mthwakazi ayisiyavuka maphosa ngilethemba lo mthwakazi wonke uvukile Queensman Madonko uthi wena amachono basakazi kuzoba lobanike laphana kulo 3D Dube uthi wena iZimbabwe siyaphenduka inogo area enter at your own risk zone hashtag friendly warning compatriots Kuzoba lo Richard Dube uti yena salibonani. Yabingelela. Lathi yakubingelela Dube. Siya kusikhumbuzo moyo osecingweni. Kunjani moyo? Moyo kunjani baba? Nomzana moyo. Hello sikhumbuzo moyo.
I think number ya winning ya dona ntunga regatenderere mberi zvedu tikurukura nhasi zuva renyu vateereri pindai muchirongwa tiwani kwete tikurukura nemi tichionesana kuti chii chaizvo chiri kuitika kunzvimbo dzamuri pazororo rino rekisimusi vazhinji vari kuchema chema vachiti zvinhu hazvisi kutengeka kufamba kwacho kuri kurwadza nekuti mabhazi ari kuramba achikwira muzvitoro zvinhu zviri kuramba zvichikwira saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano uye zvatiri kupai mukana kuti muwanikwe imi muchimhoresa hama neshamwari dziri kumatima nainyika dzingave dziri muZimbabwe kana kumwewo ndo zvatiinazvo ipo pano uye zvetichange tiri kuverenga zvamuri kunyora panyaya yezvatiri kutaura izvi asi kunavo vanoda kufona tipei nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonerai nekuti nhasi izuva ratoda kunyatsotarisa kuti chii chiri kuitika nekuti tanzwa kune vamwe vari kure uko kunyanga chaiko chaiko vari kutaura ivo kuti mafuta ekufambisa ari kudhura ikoko kana wawana uri kutoita iwe ekutsvagiridza chaizvo chaizvo asi regai timbochingamidza vamwe vari palife edu Donald Mambo maruti Merry Christmas to all VOA listeners and Zimbabweans Paddington Kashanje hanzi watching you from Port Elizabeth Lumo Gwenzi hanzi maswera sei vashamarari tinomufarisa imose pabasa penyu isi turi nani yedu kuno kuMozambique ini ndinoti kudai bond rabviswa towanawo mari yeZimbabwe kwete dzekukwereta kune dzimwe nyika Luke Samuel Simango hanzi moroi pa Studio 7 I'm watching you from Rustenburg kuSouth Africa hanzi magariro ayo Zimbabwe zvinhu zvaoma Doktora kwavari kuita business account hanzi IVOA kutanga ndinotenda nebasa ramuri kutiitira rakanaka ndichiti happy christmas kumuri yose yeZimbabwe asi regai titore makola nekuti nhasi izuva rekuti imi makolas mutaure nesu muchitiudzawo zviri kuitika kwamuri ntunga
It's 29 past 8 o'clock, 29 past 1 o'clock here in Washington and this is live talk. We are talking Christmas, which comes in the backdrop of a deepening economic crisis and nationwide hunger that's affecting 7.7 million people. Se tate umlaleli ecingweni ubaba uNdlovu. Kunjani Ndlovu?
Siyaphila Nkomo linjani?
Hayi siyaphila. Usixhuma ngapi kwendawo?
Ngogodzwayo eSharpeville.
KwaMasaba iTwale.
Umasaba ithole ndawo ntoku sesidike ye.
Aha, igama mbani ba?
Ngugabiso Ndlovu.
Gabiso Ndlovu.
Yebo Nkomo.
Lidlala njani iKhisimusi khona ngapha?
Hayi thina ngomthandazo kuphela baba kuba kunzima kakhulu Nkomo ngiqinisa ukuthi likhathana madoda. Napha abantu ngabe befakaza ukuthi ukhathana wethu kunzima, kunzima iqiniso. Siyaphonga ukubona ukuthi singayenza njani.
Yebo bakithi.
Ye, iqiniso shiwa kodwa ke hayi ke kungelani. Inkosi zasiphutshisa kuphela khona besicela ukuthi khona ngaba bayavuma isane ngoba ngiqiniso kunzima kakhulu akunjethi ukugogolana sekitchen impupe kana esenza $80 zayithatha nje uyayithenga njani
i10kg le
yeah I think kg iphosi yethu lapha singalisusa ngapha mashophe egangeni ngapha ikuma 80-90.
Uhulumende ubeke wathi siyehlile i10kg si $50 akwenzakalanga lokho
ngangilapha mina sigibe ingafikelesela phuze etown ngale $50 ngasele ilanda ngale madoda ngapha emashophethi ngapha sebesenza ama-8 abanye 90
bakithi
hey
manje uzakwenza njani lapha Ndlovu indlala kayithiya ngokuyintondolo okugodwa nje ongani kulamahwaho ongakubamba
imbuzi ngezabantwana kulo mfana wasegoli ngabe ithe sibulala okuyisala kwazi kwakho okunye okombuzi lapha sidlulise ikhisimusi le
at least kungcono
kuzaba ngcono ya isibongele kakhulu akoma siyabonga kakhulu isincede kakhulu singabantu bamapensheni bakithi libezokelivame lokhu sisilisele ukuthi khona uhulumende asingezele kufana kusifakela mbijana kodwa ayikwani siyalibonga kakhulu emsebenzini omkhulu ihlokoze kakhulu basifakele nje i-TCF ku-500 kasi kuma-300 kathesi
hayi siyabonga Ndlovu ukhuluma laba bakahulumende nxa belalele njalo ubingelele isihlobo labangani
ngiyabonga Nkomo hayi ngibingelela abantu abami basegoli labanye abasemfana seplumtree mgadile ngalo ukuthi konke nje bamke baphila kakhe ngenkosi uJesu Kristu wafaka emthandazweni
hayi siyabonga Ndlovu uyidlale kuhle khona ngapho komahlaba ithwale
ngenkosi uJesu Kristu ngiyakhulekela lana Nkomo ngiyabonga baba
hayi siyabonga ngokabiso Ndlovu osithinteke lapho esefilabusi kogodlwayo
rigaiti tore vamwe mutereri vari panhare tiri kunzwa kuti tinenge tina mufundisi panhare rigaiti ndikwavari halokola
Hello, Maserati.
Ai wata skwera tukutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura napasta mutaka mupofu ndiri kwadoma.
Kwakadiko kwadoma pasta?
Kwadoma kwakanaka asi zvakangooma.
Tipewo mamiriro akaita zvinhu ikoko.
Vanhu vacho zvinhu zvakaomera munhu womuZimbabwe. Kuti uende kumusha kundoona vabereki mari hauna. Mabhazi akwira zvakapetwa saka zvinobva zvaramba zvichiomesera upenyu hwemunhu kunyange nokutenda kwevanhu kunourawa nekutungamirwa kwaita nyika yekwedu ai Mwari vabatsira vatungamiriri nokuti Bhaibheri rinoti kana vanotonga nyika vakasha Mwari nyika inofara asi nezvisi kuitika nyika ike zvine zvinyika tiri kutema every day munhu akamuka anomuka achipopota muZimbabwe hapana munhu anomuka achifara munhu anomuka achipopota izvozvizvi Krisimasi yasvika asi munhu ari kungopopota saizvi Mwari vabatsira nyika yedu Mwari vatitsvagira vatungamiriri vanosha Mwari nokuti nyika ikatongwa nevanhu vasingashi Mwari nyika izere nokuchema usiku nemasikati
saka imi sapasta mazwi api amangataura ekushingisa veruzhinji vakateerera panguva iyo ino yekrisimusi
mazwi andinoda kushingisa vazhinji vakateerera ndokuti ngatirambei tine tariro kuna Mwari nokuti muupenyu hwatinorarama tinosangana nazvo asi zvinoda kuti tirambe takatsunga shoko ramwari rinoti vose vachatsungirira kusvika pakuguma vachaona Mwari shoko rinoti kutsungirira kusangana nekuoma kwezvinhu asi zvakaoma zvakadaro ngatirambei takatsungirira kusvikira pakuguma Mwari vanoti wanira nyasha
ko mashoko amungada kutaurira kuhurumende tomboti yakateerera mataura emi kuti vanhu vanotya Mwari ndo vaakudiwa ndaapi mashoko amungataura
mashoko andingada kutaura kuhurumende ndinoziva kuti vakateerera asi havanzi
taura henyu
mashoko andinoda kungotaura ndeyokuti ngavarangarire kuti vanhu ndevamwari havasi vavo ndinorangarira vamunangagwa vachiti izvo The voice of the people is the voice of God. Nokubavaramba the voice of God. Asi vanofanira kurangarira zvakaitwa Nebukadnezar. Wakaitwa chipuka chisina zita Mwari. Vanhu ndevamwari havasi vevanhu. Vatungamiriri ngavazive izvozvo.
Ameno kana paine vamungada kukwazisa tisatatura vamwekola.
Ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kumusha kugokwe kwamashame. Baba Suzeni vamuchakata namai vangu anatizvara vangu vari kuchiredzi nevose vashamwari nemivo muitirwe zvakanaka tinoti makurokoto ekiriti mazi negoredzira.
Aiwa, muve nezuva rakanaka, muve. Bye-bye.
Thank you. Sithathe umlaleli ecingweni uMthembo. Kunjani Mthembo?
Ngiyaphila baba, linjani?
Siyaphila. Igama elipheleleyo mbantu ba?
Ngu-Elijah Dube.
Elijah Dube.
Yeah.
Uxhuma ungaphi Dube?
NgiseNtebe baba.
Ah, eNtebe, eGwanda South.
EGwanda South kanye.
Lidlala njani iKhisimusi?
Kankoma kuthela Khisimusi lo nyaka.
Yebo bakithi.
Lo nyaka iKhisimusi sokulibizo kuphela lokuthi 25 December vele iKhisimusi.
Heish. Umi kuwobumumu.
Hayi, umumo mubi kakhulu, mubi kakhulu, yona imali yakhona yiyo engasathola kabiyo.
Abanye sizwa bekhala ngempuphu lapha lanxa uhulumende ebethe i-10 kg kumele iyehliswe intengo ibe yi-$50. Sizwa kuthiwa ibizo $9,580 endaweni ezijiyeneyo. ENtebe khona ngapho ibiza malini?
I-105 pondi.
I-10 kg.
I-10 kg. Akunanto ehlileyo.
Ayaba kithi.
Hayi, ubunzima bukhona.
Nxa belalele bona bakahulumende kuyini ongathanda ukukutsho kubo?
Ukuthi kabancede sibili bazame ukuthi bangenele ikakhulu sibili ezitolo. Ngoba kabuthengeki loku lakho kuyimadlana yabo lakho kodwa izinto ukuthi zithenge kanzi thengeki inkomo.
Yes. Uqhubi inkomo yini Dube kumbe zifohlile ngizwa amanhlogo lapha ekhaya.
Hayi ziyathi sika lokhu kuzinyamazane ukuthi azimpisi kusithole senzima kabi zikale sifa yini.
Hawu yebo.
Yeah.
Ngapha sithwele nzima ngendlala ngapha kulempisi futhi.
Ngapha kulempisi manje kathe sibe sokushumile imihogo inkomo elapha imihogo esegangele emahlamvini.
Hayi, endingadlu umhogo iyafa kanje inkomo angithi.
Ingadlu umhogo ivele imkhogo. Sibanya sakhiza vele uhamba umnyathela kuphathaka izihlahla zivela amahlamvu.
Ayish, akulobunzima Dube. Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ye, ngiyabingelela kakhulu abazukulu bami abakobulawayo. Ngibingelele lo mzukulu wami okhona leGoli kabuyanga mani uthi uyohlulwa yimali kade sibe ngiwhatsapp uthi imali inesule. Ngithi hayi mzukulu wami ngawungizwa khona ngapho hayi dlala iKhisimusi. Ngiyabonga Nkomo.
Hayi la siyabonga Mthembo Elijah Dube ube le Khisimusi enhle kakhulu le New Year enhle.
Hayi Khisimusi yakhona kuphela kwamiza ngene esibayeni kuphela ngibula le yokuthi izinyane kuphela yiKhisimusi yakhona.
Hayi kakhulu kungcono lokho.
Hayi siyabonga baba.
Siyabonga Dube Titore Mwemtere hermano.
Ndanzwa kufanele vanga vakamirira mukoma Donald Mambo mamuripo here panhare apa.
Ndiri pote te mavelas, mazera sei
na. Aiwa, ndimi lisina wapiye.
Ngoma ndeipenyu.
Aiwa, ndinofara kunzwa nemi.
Aiwa, chokwadi taurai tinzwi.
Zvinogwadza tete mavelas kuti nyika yedu yava chiseko pasi rese nemusadikimu. zino gwadza tete mavelasi kaona onika dzimwe dzvamwana anenge achifarawo Christmas kufarira Christmas kana kare chikurawo taifarira Christmas but iko zvino nyaya dzatinohwa kumushaka hadzifadzi haizvita haumboitise kuti Christmas hazviti ndataura navatete vangu vakwira kubva kuHarare vachiya ku between Chivu nemvuma achiti kwai vakwira $70 saka chifunga distance yai kubva muHarare kusvika pachivhu paka kwakubata kwa $70 saka zvinhu zvo apa tete avazama kuvatumirawo kuti vawanewo kuHarare bhozi kuti tivatumire pakati pane pachinetse saka kuHarare kuizi kutora kuti kune dzimwe hama dziriko saka ukavatumirawo zvinhu zvichibva kunoku zvinda kuHarare straight izi kuti vanokolekt but mari yavazochajiwa yetransport inogwadza
saka imi muri kuenda kumusha here ikrisimusi inoyi
kuinda handakundikana pachrismas asinonga muna January asi vanga vachitondikomekedza vatiita vangu kuti kana uchiuya uya wakagadzirira mari yakasimba nokuti unozokona kudzokera
hanzihura
ikoko
hanzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka
saka zvinogwadza asi kai hazvina kumira zvakanaka zvachose
kupane vamwe kola vamboya panhara apa vachitaura kuti kunzvimbo yavari kugara imomo musouth africa kune vanhu 5 vakomana vechidiki saizi dzenyu vakabayiwa nemapanga zviri kufamba sei kwakamira sei kwamuriwo
ini ndiri kurastenburg hakuna kurastenburg hako nyaya dzenoizi dzedziri kwasishoma matswana havanavo habiti yakafanana nevamwe marudzi akafanana mazulu kana makosa vanhu vakakata like vanhu vane unyoro vakanyorovera kana mukasangokona navo muvakadzi imomunhu kana mudoromo hai hangu handichaipinda zvekuteerera kumafarofaro izvi saka ukagara ukasaenda zvekumafaro upenyu hwako uyo hwakatiiwo kana wangosanganawo nazvo wasanganazvo asi vanhu vechitwana havana havo kunyanya kuita ukasha semazuru kana mamarudzi ari muno chero mukatasa kana xenophobic panoita pata xenophobia uno kana north west haa zvinyanyi kutaurika nokuti zvinonyanya kuitwa nemazuru nevamwe marudzi ari muno musouth africa haa kuno vanhu vari nani kadida kuvaenda kana vamwe vari muno
aiwa pakanaka chimoresai hama neshamwari tipete titore vamwe nhasi pana pari kupisa
ya ndoda kumhorosawo hama dzangu vokwamamboma kumushagashe kufamba 85 pamushagashe apa masvingo ndomhorosa vatete vangu vanonzi maifungiwa ndachitaura navo vandataura navo ndovafarira chaizvo vandoda chaizvo zvamari vari kunonzi kubvuma kumusena ndomhorosa mbuya vangu kwachinorumba kuzaka mai vakazara mai vangu
kuzaka rinopisa
zaka rinopisa wehe kwachinorumba
aiwa
ndoenda kusamba range kutriangle ndomhoresa vose vanondiziva ndakambogarako kwenguva vose vanondiziva ikoko ndoenda kwapanganai kuzaka ndomhoresa vose vari ikoko ndoenda kwedu kumushagashe ikoko ndomhoresa vose nevose vanondiziva navasekuru vangu vachipadza vanosekubabatira ndovamhoresa chaizvo nevopachitamba hama dzangu dzese kumushagashe nevavakidzani vese kumakoholi vakomana vatatamba navo vese ndokumhorosa mese chitimuvekrismas yakanaka nevose vanondiziva nevateereri vestudio 7 ndomhorosa mufundisi Richard Moyo vachafa kumhondoro handizivi kuti vachafa vachipo here mbotaiwo zvefainda kuti vachafa vakaenda kupi ndo muteereri wekutanga pastudio 7 chitanga chirongwa ichi
aiwa tikavaa
mukoma blessing chitatu wamande nechitatu nechishanu chitatu wa 3 days pa week vachafa kumhondoro ndo
tichavaanamukoma
obei na tete Priscilla tichakatanga chirongwa ichi
ichokwadi tichavatsvaga heshe mukoma obei ichokwadi shu maita basa mabva manyatsoti dyomodzoka futi
ikoko ndomhorosa kuvoice of america ndomhorosa tatenda gumbo mukoma jonga kandemiri tete mavelasi muchanganya uye mukoma tungamiri ngomo Chris Gande namukoma raichoto ikoko na ndimi yake mwakalerie nemainjiniya enyu nevose vanoita vakatati basa richinzwe nevamwe vatisingazivi vari kumasiri kwezvirongwa zvenyu
aiga matora mukombe mukoma tinotenda zvikoro thank you so much we appreciate
that tinokutenda izvozvo
thank you Donald Mamboma wazi wonke umsakazi wonke umuntu olaphi yamazwi Mamboma sithathe omunye njalo umlaleli cingweni ulungisane kunjani mnumzane
yaphila kankomo ndijari baba
hayi siyaphila isibongo mbani
mina ngumpanyimu kudlo yomnyama
mpanyimu
ye vela kumpanyimu
aha akusipha mazwi akho lapha ngekhisimusi uyidlala njani
yeyi ekhisimusi lo nyaka kimi ungani kuzima lapha vele akubambeki lutho into ziyala baba nkomo
yebakithi
uzima kodwa nge ngafika le mabhasini ngithe nginye mina ngokwami hayi ambontenzenele ukwenza anything ngoba vele yoni ukuthi khona apha ngiyidlale ngikhona apha kobulawayo kuyehlula so ithi zama ukuthumela abadala hayi inkani okuyigrocery kwe 500 kuveleka kuba kwani bebavili nje
ke ngakhuluma lo munye esithi uvela eBotswana obetsha ukuyishopping eFrancistown awuzange ukucabange lawe ngaleyo ndlela
ndapho ke sokufuna phela ndidinge leyo forex manje iforex yokuya eBotswana lapha kuya sokumeeting board lezitarata ngingabanjwa ngigwetshe 10 years bese ngizithi ngenzeni kwekho akuzimo
yebo kithi
ya kuzimo ibhondi lethu leli ngivele angazi kuthiwa yicurrency but ukuthi sithi icurrency yakhona isiza njani mina kuyangehlula
manje uzayidlala njani kodlwayo uzabe ubhota njengamalokishi lele labangani
ye hayi yikho esiza kwenza ke namhla ngengaba le nhlahla uzibone ngibhodile njengafika ephumula south kumfowethu ngale awu lo malaja kwase wathutshisa okunye okuthunyelwe ngumuntu akabhuti khona la ngase ngazuza la mamalolibhobhu ngibaphathele abanye abantwana ngapha
ye bakithi hayi kuyabongeka kuyabongeka kakhulu
kodwa khona ngamele sihlale sisethembeni ukuthi hayi izinto zizolunga ngoba hheyi singekele ukuba lethemba thiyaba yini imali kayithenga kula magitsi akula manzi kunsizi khonapho zisikhangele so uyakusizama ukuthi khona okokuncane ongakudobha kathesi ukwanise ukukhavisa ujanuwari ngoba ziyavulwa phela izikolo and kukhanya ngani ama-school fees azakhwela ngabo-400-500%
bathi ithemba kalibulali babuye bathi njalo akulahlwa mbeleko ngokufelwa
limkotho lelo kankomo siyabonga sho ukusipha lati ithemba akuzoze kulunga thi kuyabheda ngani
hayi kuzalunga ungathanda ukubingelela
hayi kuhle ngithabele ithuba lokuthi mbingelele ngiwathanda ukubingelela ubaba nomama bakhona lekhaya ekanyandavu ngithi selikhumbula abadala ungezi ngekhisimusi ukuthi kuzima kodwa hayi kuzalunga sizwile lokuthi izulu kalini sekuthinda inkosi zasihawukela line bantu kulinywe ukuthi siphile ndingelele labafowethu uzimangele ofikile umakhosana umfowethu uzibusiso khona ngale phumula south ithi lisele njani hayi mina ngifike kusephela ndaba ngiyabonga basakazi istudio 7 ilale kahle
yakusemini ngapho yeah kusemini kodwa hayi siyabonga uyidlale kuhle ikhisimusi empanyeni
Dandi zale kuse khona ngapho abantu abahle siyabonga shu
siyabonga ngokodlwayo olungisani ovela kokodlwayo khona lekwamazwi lapha ithwale
I think sine bavamwe khola vakamirira pa Narir Gate ndikovari hello khola
hello
hey sorry tambo kubatisa ikwengo yakareba makadi yenyu tikutaura nani uye zvemuri kupi
ndikuma lo stendi moyo eno wagwelo esigabeni sesibingo
ucingo lwakho moyo lungani lwehla lwenyuke zama ukutsheta kancane lapho khona
ya sizo njengamaunga
yes okungconywana ungaqhubeka
yebo baba hhayi ngiyabonga baba ncunga namhlanje lisela ngikhumbula nami baba
hhayi siyabonga lathi ukuthi ungenile kuhlelo
kakhulu baba heyi isimo sibi baba Ntunga heyi isimo sibi hayi khisimusi kakula zakhisimusi khona abantu basedubeni zindlala zodwa baba
ye madoda
irhulumende yethu hayi hayi siyehlulekile shuwo iqiniso lihle sesiyabe siyazame sidonsa ngamazinyo sidonse ngaye ngayo yonke indlela kodwa akathesi-ke ngathi ikhuba litshonile baba
kuyini moyo ovama ukuthenga ube lakho umndeni wakho ukholise ngelanga lekhisimusi ongathi wehlulekile ukuba lakho lonyaka
iqiniso lihle ngivama ukuthenga sibelani ngithenga engxenye ngo-10 kg rice 10 kg flour but njengamanje ngehlulekile baba Ntunga okutho ukuthi konke ngeza ama-2 kg 2 kgs nesizathu sokuthi heyi ibhondi kalikho and kabili alile ngavele kalikho njenganamhlanje songizelele ethawuni impela but ngehlulekile ukuthi ngithenge izinto zonke lezesifisweni sami okuthi hayi indlala yodwa abantwana babe bekhala so ngekhisimusi ngoba izigqoko nje zokufika abantwana bekwazi ukugqoka akazikho babantunga.
Ye makithi, nxa elalele ubaba uMnangagwa labanye bakhe kuhulumende kuyini ongathanda ukutsho kuye moya?
Mina nxa belalele isicelo sami bengicela ukuthi njengabadala nabo-ke kumele bebone ukuthi isimo esikuso khathesi asibi kakhulu ngabe bayahlala phansi bebize ubabuthamisa bekhulumisane engxenye isimo singaba siyasisetha sisiba sihle ebantwini ngoba njengamanje abantu bahlicece zomlomo akuba lutho babantunga sibili ezitolo lapha izinto zikhona sibili kodwa kokwesibili imali akayikho baba iwa njalo njaloni.
Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ngithanda ukubingelela umzali wami uMandla Moyo nomzali wami owesifazane uSteka Ngwenya labo bantu abami uSthiwe uShepati labana abami uSilvester usithokekile usithulisile usithandazile nonqoba izitha Moyo ngithokoze kakhulu kakhulu babantunga ngicela lihlale limbamba babantunga.
Hayi, sizakwenza njalo Moyo, siza kufonela kwezinye inhlelo. Siyabonga kakhulu njalo bele khisimusi enhle.
Hayi, nani lifisela ikhisimusi lomnyaka omutsha olithukela baba. Hayi, jabule kakhulu baba.
Hayi, siyabonga Moyo.
Yebo baba.
Stanley Moyo sixoxela ke lapho eseMidlands. Ko mavi imimi muchikura ichi chamai nyatsofarira kuti kana chiripo musi wa 25 maiti nasi tiri kutya khisimusi.
Isu actually tanga tine tradition nekuti vabereki vangu vanga vari mabusinessmen. Saka vaigara vari kunze vachishanda taionana kakawanda kacho musi weChristmas saka vaibva vati tiri kuenda panonzi paOrange Grove. Pakahotera kamwe kakari muchinhoi. Tichinozipigwa aiwa tichidya masondido aiwa ndo memori yandina yeyoyo asi kana tiri kumba toti tozobva ikoko maitoenda kumba tosangana nehama neshamwari dzinenge dzabva uchipinge uko tichidya futi nyama yehuku nemadrinks zvese aiwa tichinakidzwa
isusu mudharangu aisanda kusouth africa aiva injivha saka dzaitouya nema 10 kg emarai tastic rice ine mayonnaise ine tomato sauce netumwe tuma watu twakawanda wanda aitaizipigwa zvekuti ndiyo memori yandinayo iyoyo kuyezviya mbudzi zvichakadaro zvichakadaro
unogona kuvhiya mbudzi
kuvhiya mbudzi ungavhira nambudzi nenere mbudzi asi ndichikura ndaitya kunyatsoicheka pauro apa but mazuva ano ndinombotya hangu mudzimwe nguva kwete kutya kwekuti ndiri kutya but you know my conscience I would feel very guilty but ndikaona anocheka handoivhiya 10 minutes ndinge ndapedza.
Aiwa pakaoma aiwa nhasi sekutaura kwataita tiri kuda kungoonesana kuti muri kuzvigona sei tanzwa kune vakasiyana siyana vari muSouth Africa vapindwa vachitaura tataura navamwe baba vari kuinyanga vanga vari kuchema chema vachiti nyaya yemafuta ekufambisa ndo iri kunetsa asi regai tiende kuna muteereri wedu. Halo Mukoma.
Halo makadini wadidwangu.
Aiwa tiri wada asi dzikisai volume yenyu ndiri kuzvizwa ikoko. Aiwa takamirira kupinda muChristmas tasara nemazuva mangani mairi.
Tinokutenda kuti mwari unozarisa kuti kana akagona kubva nechijanuwari kusvika ite zvinezvi
tapapa
haagokoni wekudaro.
Aiwa ichokwadi tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Unotaura navagogodi vari kusouth africa.
Taurai tinzwi.
Ndinokuda kutora mukana uno kukwazisawo mhuri yangu yose iri kuzimbabwe yepamushosho.
ndichi
kwazisana namai Stefano ndivo vadzimai vangu ndichi kwazisana Stefano wacho ari kuganda kwazisana Fiona ari kuHarare ndiitini yacho vana bheri vari kumusha kwagutu nemaliyona nanatadiwa nasi tinoda kupinda Mwari nokuti tisupidza kuti tisvike panguva inotiyatiwa
kupane zvamakagadzirira here masondido ekuendesa kumusha kana kuti muri kuenda here kumusha paChristmas apa
ini nguva ino handiwa ndi kufamba ndichienda kumusha nekuti kuti ndinoziva kuti unogona kuseenza nguva yese mari yacho yese yotutwa nemabhazi saka zvouno nguva indiri hapana saka ine ndinowanza kuti ndinotivatumira zvinhu woryawo Christmas yavo vachifara inino pana January February toendavo togunourayawo mbu dzedu woitaura huya hwembudzi hwokumona huya kunonaka huya saka kutumira hedu takatumira havo zvokupfeka nezvokudya izvi
aiwa pakanaka aiwa pakanaka muvene taura henyu
ndoda kukurudzirawo pane muchinda wekuzimbabwe nagazvitaura handikuti vatari kuredhiosafuta kuti pane vamwe vanhu vanokwana kuita vashanu vaibayiwa nemapanga
taurai
ndoda kukurudzirana mazimbabwe kuti vakomana nevasikana hazvirere kuti kana munyika medu tisina kumira zvakanaka kwatainga tikanoshanda tikaona zvatawana tokanganwa ngatisakangana nekuti kunoku kuno munoburitisa tichadzokera kumusha tinozoshandisa zvinhu zviya zvatakadii zvatakashanda saka ngatisafira mutango
aiwa mashoko makukutu
ndo mashoko angu anoda kupa vanhu vose vari kunze kwenyika kuti ngatizive zvatakavira nyika yedu ichanaka
aiwa tinokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka
nemivo mwari atiitire zvakanaka nokugona kutibatira mawaya zvakanaka ivova
aiwa tiripo handisi muri kuona vamwe vatoenda kuzororo isusu tinawo mapadza tiri kungorima
mwari akuwedzere makore kurarama
tinokutenda itunga
thank you the inini gore rino mavhi gore riya ndakaenda gumba ndikasvikouraya mombe saka gore rino ndanzwa kuti mombe dzacho dzakaonda bhozi panga pane nzara ndikati saka kuinda pasina mombe dzakakora hapana mombe ichaurava paka saka ndikati arega ndombogara mushana
aiwa rega titore muteereri rokupedzisira halokola
shalom makadii
tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
mukutaura nabeautiful chao kuurungwe
kuurungwe kwakadii ikoko
kuno kuri nani zuva kupisa mbeu dzacho hadziri kungofa zvinhu zvacho zvakaoma
muri kumagunje here
kutodarika magonje kwamukonori chaiko
okay saka muri kubata seiko zororo rekrismas iri
zororo rekrismas rakatooma veduwei hakuna chiriko
zvesu
tichangobva kuchikore izvozvo kuti vabereki vatiende krismas zvinhu zvakaoma next year January ningoshinda kuchikoro saka zvakaoma
muri kudzidza kupi ko munina
ndodzidza paHarare poi
saka chii chaungati iwewe ungada kuti hurumende inzwe kubva kune imi vechidiki vakana vakateerera
tivati hurumende iwaniso vanhu mabasa uyezve vasimudziro pazvirongwa sekuti vabereki iko zvino vazhinji vanobhesa nekurima saka tivati vasimudzirowo pazvirongwa zvekurima uyezve munyikawo ikonomi ingeri stable like mari iko zvino hatina mari yatiri kuti tiri kushandisa mabhondi acho hasi kushanda tiri kushandisa maus achona ari kunhu zvakapinda muno muzimbabwe anenge asisina value saka zvinhu zvacho zvakatooma hurumende yedu dei yatigadzirisirawo pane zvinhu izvozvo
dzimweni
dzenguva nyika ingasimukire
aiwa tinotenda munin'ina ungomhoresa kana munhu one chaiye nguva yedu yapera
ndofunga ainda ke sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje sihlobo esithandekayo siyazi kuyaphithizela ngalesi sikhathi sekhisimosi abatshayeli litshayele kuhle emgwaqweni lapha lihambe ngonanzelelo hhayi ukuphuza utshwala bese liyatshayela abatshayeli bamabhasi lemtshova lihambe kuhle labadala emakhaya. Kwanele olivalelisayo ngintungamili Nkomo.
I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying have a very good evening, and let's meet again. We're continuing this Christmas theme throughout this week. You have a very good evening. Bye bye.